Ngumkoma Evans utungamiriri weBoarder Management Authority BMA matinodedza nemazita remadumirwo avekuti magreen bomber tinoona kuti utungamiriri hwanga huri pamuganhu weBedbridge border post muzuva ranhasi. Ndazive kuti vacharamba varipo here muzuva ramangwana, asi vanga varipo vachitaurawo nevatapi venhau. Taona kuti paitika chimwe chiitiko chisioneka muzuva ranhasi pamuganhu weBedbridge kurutivi rweSouth Africa.
Zvii zvanyanya kuitika nhasi zvamungade kutaura nezvazvo?
Vatapi venhau vabvumidzwa kuti vange vachitora mifananidzo vari pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBedbridge border post. Zvinove zvinhu zvisati zvamboitika, ndoo shanduko yataona yekutanga yauya neborder management, sekuti veHome Affairs vanga vasingabvumire upenyu hwese kuti pange pachipinda vatapi venhau kana kutora mifananidzo zvayo kana kushandiswa kwerunhare rwanga vasvipo.
Tanzwa kuti nyaya hombe yanga ine chekuita nekupfuura kwevanhu pabhodha ipapapo, zvakamira sei pari zvino?
Panyaya yekupfuura kwevanhu uwandu hwakatiwedzerei, sekuti vanhu vanenge vazvisunungukei nenyaya yekuwedzerwa kwemakore kurarama kwebepa rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika yeSouth Africa reZimbabwe exemption permit. Naizvozvo vanhu vambotora befu vanga vakasungikana, munhu asingazive kuti ndikaenda kuZimbabwe zvinonomira sei, ndikaenda ndinozogona kudzoka here. Naizvozvo rwendo runo vanhu vakwanisa kuti vange vachienda kumusha.
Mashoko eveborder management ati vawedzera mapurisa nevanochengetedza miganhu iyi. Tinonzwa kuti kune vazhinji vekuZimbabwe kunyanya vanoita zvokujamba mabhodha aya nekupinda nemumvura, zvinozopera mushere izvi?
Kurudziro yedu ndeyekuti isusu vanhu mukufamba musayambuke neparutivi pemazambuko. Yambukai kana uchiyambuka uine pasipoti, usina pasipoti enda nepabhodha. Ta zvaunoita zvese zviitike nepabhodha, usapinde nemusango panosanganaanepanowanika zvinowanika zvakafanana nerufu, kubatwa chibharo, kutorerwa zvinhu zvaunenge uinazvo, ingave kamari kadiki diki, kangave runhare, ingave kambudzi chaiko, vanotora vakomana nekuseri ikokoko. Kune mabhodha akaoma anenge ari nekuseri ikokoko yekuti unosvika usisina kana chauinacho. Naizvozvo kurudzira vanhu kuti vasashandise nzira dzeparutivi pezambuko, parutivi pebhodha.